Vashwara msangano Poland Summit wongo wakanangana nezveupfumi vamunanga govakurudzira mapato asiri mupoland kuti apinde mugungano iri vashande pamwe chete kusimudzira upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati Poland ndiro rega gungano munyika rinokwanisa kuti vezvematongerwo enyika vagare pasi vachizeya matambudziko akatarisana nenyika.
Poland is an inclusive platform where warm-brewed solutions for Zimbabwe are decided by Zimbabweans. This platform welcomes to the table all those who have a shared vision for a better life and a better Zimbabwe.
Hatina kukwanisa kutaura nevatungamiriri vemamwe mapato asiri mupoland vakaita savaurayai zembe vebato redemocratic party pamwe navadaniel shumba vebato reunited democratic party, asi mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vati havasi kuzopinda mupoland kana pasina mutongi gava asina divi raakarerekera. Vachamisa vati vamunangagwa havangakwanisi kutungamirira nhaurirano dzepoland sezvo vachiti nyaya dzinofanira kuzeyewa dzichisanganisira kusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo dzemuna 2018.
Inini navamunangagwa tofangana kuti tionesane, tobata nyika yedu zvinovatirwa ndezvipi, tobatsirana paupfumi hwenyika, tobatsirana panyaya yematongerwo enyika, tobatsirana panyaya yekupodza mavanga nemaronda ane vanhu, national healing. Asi vamunangagwa havasi kuteerera, vanhu vari kuti vashamisa munenge muri kupedza nguva nevanhu.
Zvichakadai vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuda kumbopiwa mukana wekugadzirisa zvose zviri kunetsa munyaya dzeupfumi.
It is commendable that these forums being attended by our development partners and members of the diplomatic corps, who are all indispensable partners to our economic development.
Vemabhizimusi vanga vari pamusangano uyu vakurudzirawo hurumende kuti itange yabvunza zvakakwana vari mumabhizimisi isati yaita zvinhu pamwe nekuita zvinhu zvinoita kuti mari yemunyika ive neuremu. Sachigaro wekomiti yezveupfumi mupoland Batrust Kohora vanotaura nezvakakoshera musangano wanhasi.
Munhu wese anoziva kuti zveupfumi hwenyika hazvina kumira zvakanaka, saka naizvozvo taona zvakafanira sepoland taona zvakafanira kuti tinge kumusika kuvanhu chinzwe kuti zviri kuvanoita chaizvo chaizvo chii.
Kunze kwevemapato ezvematongerwo enyika ari mupoland, musangano uyu wapindwawo nevari munhau dzemabhizimusi vakafanana nevemasangano akaita seZimbabwe National Chamber of Commerce, sangano revashandirwo reEmployers Confederation of Zimbabwe, sangano reConsumer Council of Zimbabwe, sangano reUnited Nations Development Programme, rebhanga reWorld Bank nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.